Simplex Music.
Tetevera I tetevera unzwe kune ondowe isingade ndifure sora I mwayamuzwe ne akandisesekedza uri anondifunzira pane unyoro anonditungamirira
tuterere mambo mwe chiteitai muterere zvisizovareva chibvisa handikendenge nawaye upenyu wovhura ugachire zvakapakata zvikuru kukunda nhamo dzedu bedza titerere mupuro yandinayo Tererei kwa maona jeso Muteverei Ndava ana chikwere tinesu Ano titorera mwari u Shatino na mata Ano tikovera
Andingara mbandi nyerere Mwari wadizo za umambo
yeah, Ana chikwere tinesu Ano titorera mwari u Shatino na mata Ano tikovera
Mwea wangu chibembera baba vadigadza umambo
Tava ana chikwere tinesu anotidzorera mwari Zvatinona mata anotigovera
Auparare umambo, umambo ndewe ropa umambo
Zvakadzimba mwamwa akafadzwa muna matobedza kuna akapazwa ndiye Manuel Koini ndakaropa fadzwa Zvakadzimba mwamwa akafadzwa muna matobedza kuna chakapazwa ndiye Manuel Saka nditenderei ndipupure nditenderei ndipembe Zvakandiitira ndikoshiwea iye Manuel Nditenderei ndipupure nditenderei ndipembe Zvakandiitira ndikoshiwea
Emanuel.
Wali dora ukani gaza ne mazimambo. Pakati pavo, Emanuel. Wali dora ukani gaza ne mazimambo. Pakati pavo, Emanuel.
Simbarashe ndina lana sanda wana nyasha dzakandiwana ndaikumbura mweya herima kumbuka satani kuyambuka kwangu dzorodhani kwakumbura satani ndakabva kure ndichingogumbira tenzi kuti kana mvura yoturuka kuzondirangarirawo ndakabva kure ndichingogumbira tenzi kuti kana nguva yaringana kuzondirangarirawo Muri yangu ingazofa Baba kudenga wanesimba Vaka ndizodza ndikakunda Ndiye Manuel.